Nyanzvi dzinoti kunyange dai vamugabe vasina kubviswa pachigaro nemauto, ivo pachavo vava mutana anofanira kunge ave pamuhandigere. Dzinotiwo utongo hwavo pamwe nemaitiro emudzimai wavo amai Grace Mugabe ndiwo havasvitsa pavari nhasi. Vavekezela gumbo veZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti vamugabe vasvika pavari nekuti vakatadza kuita zvinotarisirwa nevanhu vakura saivo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti vamugabe vapinda mumadhaka nekuda kweutongo hwavo hweumbimbindoka.
Vano Zimbabwe vazhinji vangu vachiti hamuna utongi hwejekerere muno muZimbabwe, vachiti hamuna zvido zvevanhu muno muZimbabwe, asi tinonzwa izvozvo zviri kubvazve kutaurwa nemavavetereni zvichiratidza kuti vanhu vazhinji vakuinda vachisunura, hanzi vana veimbwa havasunuri musi umwe, vamwe ndivo vanozoonawo nerimwe zuva. Asi kuti zvinonakidza chose, zvinofadza chose kuti vana veZimbabwe vari kuinda vachiona kuti zvido zvevanhu zvinenge zvadzorerwa kumashure nekuda kweutongi hwatiri kuona muzuva ranhasi.
Vatiwo nyaya yekutadza kurayira mudzimai wavo ndiyo imwewo yaita kuti vapandukirwe nevamwe vavo vemuchiuto.
Ivo vachi vari mutungamiri webato reZANUPF zvinoratidza kuti vanofanira kunge vari ivo vatingati muenzanisi, mutongi gavama enzanise webato irori. Asi tinoona kuti ivo vatori nesaidhi ravava, vatori nekwa kutoti iri ndo zvandiri kuita. Ndingangoti bato rechikamu cheG40 ndo chavari kuita chekuti ndo chavari kunge vachidzikira nacho ivo nemudzimai wavo.
Vagwede vatiwo vatungamiriri vanotonga zvakanaka havasangani nematambudziko seava mugabe nekuti vanosiya zvigaro vachadiwa. Vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vanotiwo kunyange hazvo vamugabe vange vari kudiwa mubato ravo reZANUPF vakamukirwa nekuti vakatadza kugadzisa zvikwata zvairwisana mubato iri. Mubato iri mange mave nekurwisana pakati pechikwata cheTeam Lacoste chinotsigirwa nevakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nechimwe cheG40 icho china amai Mugabe vaSevia Kasukuwere navaJonathan Moyo. Vose vanhu ava vakachengetedzwa nemauto pari zvino kudzamara vamugabe vabvuma kusiya basa. Vakuchera vanoti nyaya yekutsigira chikwata chemudzimai wavo vachidzinga nhengo dzeLacoste ndizvo zvaita kuti vabvutirwe masimba nemauto.
Saka ikonino mauto kupindura kwaaita chimbambaira chaakungoputikira umwe newacho kumeso ndichireva vamugabe, nekuti mauto anga agara achingopindira pindira mune zvematongerwo enyika asiri kutsiurwa nekuti vaitsigira musangano weZANUPF vachituka vamwe vemapato anopikisa.
Vatiwo dai utongo hwavo hwange hwakanaka vaifanira kusiya basa vega kwete kutandaniswa. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa vaiLasta Chikanga vatiwo dai utongo hwava mugabe hwainge hwakanaka mauto angadai asina kubvuta masimba.
Ndinofunga kuti kusagutsikana kweutongi hwavo kwaita kuti vanhu vasvike pavasvika, uye kuomerwa neupenyu kwakaita vanhu vazhinji ndokuita kuti vanhu vazhinji vasapote izvi zvakaitwa naamugabe, vasapote zviri kuitwa nemasoja.
Vamwewo vataura neStudio 7 vati mauto asvika pakutora masimba nekuti vamugabe vakabvara nzira dzese dzingashandiswe kutora masimba, uye iyi ndiyo nzira yega yange yasara. Vati vamugabe vakanganisa zvikuru nhoroondo yavo semurwiri wehondo yerusununguko pamwe nemutungamiriri akatora nguva yakareba ari pachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.